Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina kugumbi 15, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti hezvinoizvo zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa kuti vanhu vashanu vakafa neCOVID-19 nezuro uye vamwe makumi matatu nevapfumbamwe vakawanikwa vaine chirwere ichi. Pamboita bongozozo guru pamatare edzimhosva muHarare nhasi apo vatsigiri veMGC Alliance vanga vachinetsana nemapurisa apo vaungana panze pedare. Vagari vekumasvingo vanyunyuta nekushomeka kwevanhu vari kukwanisa kutora zvitupa pazuva. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa kuti vanhu vashanu vakafa neCOVID-19 nezuro uye vamwe makumi matatu nevapfumbamwe vakawanikwa vaine chirwere ichi pavanhu zviuru zviviri nemazana matatu ane makumi manomwe nevashanu kana kuti 2375 vakavhenekwa nezuro pachishandiswa mishina yePCR. Izvi zvakasiya huwandu hwevanhu vafa neCOVID-19 wasvika pachiuru nemazana mashanu ane makumi mana nevasere kana kuti 1548. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga wakasvikawo nezuro pazviuru makumi matatu nezvinomwe nemazana matatu ane makumi matanhatu nevapfumbamwe kana kuti 37369. Bazi rezveutano rakazivisawo kuti vanhu zviuru gumi nezvitatu zvine zana negumi nevatanhatu kana kuti 13116 vakabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19 nezuro wakare kuchitiwo vamwe mazana matanhatu nemakumi mashanu nevanomwe kana kuti 657 vachibayiwa nhomba yavo yepiri. Izvi zvakasiya uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba kubva paparurwa chirongwa ichi wasvika pazviuru mazana maviri nemakumi matatu nechimwe nemazana matanhatu ane makumi matatu nevaviri kana kuti 231,632. Nyanzvi mune zveutano uye vakamboye gurukota rezveutano vari munyori anoona nezveutano mubato reMGC Alliance, Dr. Henry Madzorera, vanoti kukwira kwehuwandu hwevanhu vari kufa pamwe nekubatwa neCOVID-19 zvinogona kunge zviine chekuita nezororo reEaster richangobva kuitwa uyewo kunyevenutswa kwemutemo welockdown. Ngatinzwei vachitsanangura.
Ichokwadi kuti izvo takuona manhamba achiwedzera ekurwara kwevanhu nechirwere ichi nekufa kwavo zvinhu zvinotyisa, ende zvinhu zvatinoona nguva yese yatinorelaxa lockdown nenguva yese yatinoita maholiday anofamba vanhu vachibva kunze kwenyika seEaster yatakapedzisira kuita izvinoi. Zvese izvozvo zvinowedzera kurwara nekufa kwevanhu, ende chimwe chinowedzera ndechekuti izvo vanhu vanguva nerelaxed attitude. Dzimwe nguva vanhu vanoti kana zvinhu zvamboti nyevenukei vaakurelaxa. Nyaya yekungosangana-sangana mariro ndiri kuona vanhu vakutiunganeiunganei zvakanyanya, taakurelaxa. Social distancing hakuchisina, kupfekwa kwamamaski kwangopfekwa kana pane mapurisa chete. Kuenda marokesheni vana vatombopfeki mamaski, havatombozvizivi izvozvo. Inyaya imwe inogona kuitisa kuti izvo chirwere chiwedzereke. Asi vanhu vakataka kufa muchaona vanhu vachivhunduka vakutaka kupfeka mamaski, vakutaka kumhanya-mhanya vachigeza maoko. Hazvifaniri kudero. Chimwe ndechekuti mamesaging edu ehurumende hatisi kunatsa kuyamba takasimbisisa chaizvo chaizvo kuudza vanhu nokutsindidzira vanhu kuti ngatitevedzerei maCOVID-19 safe regulations. Ndopamwe patikuposa ipapo.
Tiri kuonawo kuti uwandu hwevanhu vari kubayiwa nhomba yekutanga huri kuramba huchingopfuura havo zviuru gumi kana yatingati 10,000 zvichienda kuma13,000. Tishitarisa unguwa ya toru wane vaksini yawe munyika. Atitarisi lele kutudai wano kuma 20,000 wa kubai wapasua.
Icho kwa adidei zunu shaisi zwaka inzana wano wachikutika na nesurukutu wane urumende. Pane ili atino transparency wano wachikutika na ito transparency ripo wachikona kutipana zwaka jeka. Tichiwana oma results ne feedback ufaku urumende utwakambu bai wawacho wakunzu wasei. Apana ere warikufa. Ezi notu nungu na mariposu manyu zipipa kutukuna umwe. Ticha kwa kati azofa apeza kubaiwa. Atina umbu wazo kutisaka itika ere. Inye za tofana kumzwa kufaku department. Redu rezo utano. Ipachipu zotu manye poereka noticho kwa hati. Saka wana waru kutika kubaiwa.
Munoona ere nyika ichibudirira kushika target ya katar wanu urumende 10 million ye.
Kutitishike target yedu ya kari wanu urumende ya kufakineta wanu 10 million by end of year. Tunofana vaccinate wana anoshika between 60 and 70,000 pazuwa. Rangarira kuti izvo munhu mwechi tanobaiwa kaviri. Ndokuti tichitapedza kumbaya. Saka kuti tibaye vanhu vese kaviri kaviri. Gore risati rapera tofana kubaya kuma 60-70,000 pazuwa. Tichiri kure netarget zvokuti zvinotonyadzisa. Chimwe chandiri kuona ndechekuti izvo semuno mukwe kumandogara. Mazuva apfuura pane mama station anobaya nhomba anga achiti hatina nhomba yacho yakapera. Hatina nhomba yacho yakapera. Saka handisi kuti hurumende yakanatsa kugadzirira here nekuita rollout inokwanisa kuita vanhu 10 million gore risati rapera.
Avo vanga vari nyanzvi mune zveutano uye vakamboe gurukota rezveutano vari munyora anoona nezveutano mubato reMDC Alliance Dr. Henry Madzorera vari parunare kukwekwe neStudio 7. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kugurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga pamwewo nemutauriri webazi rezveutano panguva yataenda pamhepo. Zvichakadaro Johns Hopkins University iyo iri kutevera kupararira kwechirwere ichi inoti vanhu vanodarika mamiriyoni zana nemakumi matatu nemasere vabatwa nechirwere ichi pasi rose uye vamwe vanodarika mamiriyoni maviri ane mazana mapfumbamwe zviuru vafa pasi rose. MuAmerica vanhu vanodarika mamiriyoni makumi matatu neimwe vabatwa necovid-19 uye vanodarika zviuru mazana mashanu nemakumi matanhatu nezvina vafa nacho. Mboita bongo soso guru pa matarezi mosha muharare nasi apo vatsigirive MDC Alliance vanga vachinetsana nemapurisa apo vaungana panze pedare apo mutevedziri wasachigaro weMDC Alliance vaJob Scala vanga vari mudare nenyaya yekunzi vakakurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati megore rapera. Thomas Chiripasi anotipanya iyi.
Tsigireve MDC Alliance awanga vakatakura zvinyorwa zvanga zvichikurudzira kuti matare asunungure vasikala nedzimwe nhengo dzeMDC Alliance dzinosanganisira mumiriri weHarare West Mparamende muzvare Johanna Mamombe, nhengo dzekomiti yepamusoro yeboka revezvidiki mubato iri dzinoti muzvare Cecilia Chimbiri navamakomborero haruzivishe vaswera vachiita hwekiti negonzo nemapurisa pamatare pamwe nepakati pedhorobha panguva iyo vasikala vanga vari mudare. Mapurisa anga akapakatira zvombo aswera achimhanyisana nenhengo dzeMDC Alliance idzo dzanga dziratidzira padare raMajor Street pakutanga kutongwa kwenyaya yavasikala avo vari kupomerwa mhosva yekukurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati musi wachikunguru 31 gore rapera mukuratidzira kwakanga kwashevedzerwa neboka riri kuzvidaidza kuti July 31st Movement iro raitungamirwa navaJacob Ngarivhume. Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wemapurisa vapounyati kutinzwe kuti pane vasungwa here mukuratidzira kwaitika pamatare apa sezvo vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo asi vanyati vanogara vakataura kuti vose vanoratidzira vanofanira kutanga vapiwa mvumo nemapurisa uye vanofanira kuratidzira murunyararo vachitevedzera mutemo. Mudare muchuchisi wenyaya iri kupomerwa vasikala vagarudzo ziyadhuma vakumbira kuti nyaya iyi ipfudzirwe mberi vachiti pane humbo hwavakasvitsa hunoroverera vasikala hwavakaendesa kuna namazvikokota vachida kuti vagosvitsa humbo uhu kudare hune udzamu vakakumbira dare kuti rizonzwa nyaya iyi musi wa29 mwedzi uno. Rimwe remagweta avasikala vaJeremaya Bhamu vatenda kuti izvi ndizvo zvaitika mudare vachiti vasvitsawo kudare kuti kupfuudzirwa mberi kwenyaya iyi kunoratidza pachena kuti hurumende yaitsvaga uta nemugate payakasunga vasikala. Vabhamu vati vapo tapokana nechikumbiro chemagweta ehurumende ichi.
Tapokana nechikumbiro ichi nekuda kwekuti nguva yafamba pasina zviri kuitika munyaya iyi. Nyaya iyi yave nemwedzi inosvika misere isati yapera kuferefetwa, isati yatongwa. Zvinotaridza zvokuti muchuchusi haana kugadzirira zvakakwana kuti nyaya inge ichaitwa. Nokudaro tazivisa dare kuti zviri nani kuti vasikala vatongwe havo pane nguva yekuti muchuchusi anenge anyatsogadzirira zvizere, anozovapa masamani sekuti vadzoke kudare. Mutongi ateerera zvose zvataisa pamberi pake akati achapa mutongo wenyaya yemusi wa 21 wemwedzi.
Mune imwewo nyaya, MDC Alliance inotinotambira nemufaro mutongo wakaturwa nedare repamusoro reHigh Court nezuro wekuti nhengo dzeMDC Alliance nhanhatu dzinosanganisira muchevedzeri wemutungamiri webato iri Vatendai Biti dzakadzingwa zvisiri pamutemo muparamende nebato rePeople's Democratic Party inotungamirirwa namai Lucia Matibenga. Mutongi wedare repamusoro vaEmitsanga vakatura mutongo wekuti munhu akanyora tsamba yekudzinga vaBiti nevamwe vavo vashanu muparamende vaBenjamin Rukanda havasiwo munyori mukuru webato rePDP ari pamutemo. Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vati kudzingwa kwenhengo dzavo muparamende hakusi pamutemo, vachiti ZANU-PF iri kuedza kuparadza bato ravo. Hatina kukwanisa kunzwa kumutauriri weZANU-PF vaSimon Kayamoyo avo vati vachatifonera, kunyange hazvo pataenda pamhepo vanga vasati vafona. Hatina kukwanisa kutaura namai Matibenga avo vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo pataenda pamhepo, uye havana zvakare kupindura mibvunzo yatavatumira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Masangano anorwira kodzero dzevanhu pamwe nemapato anopikisa anoti haasi kufara nekunonoka kuri kuita hurumende kupa vanhu zvitupa kuitira kuti vakwanise kunyorisa kuvhota musarudzo. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Masangano anorwira kodzero dzevanhu eMasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA nere Election Resource Center kana kuti ERC ari kunyunyutira bazi rinopa zvitupa kuti riri kupa vanhu 25 chete pazuva, izvo zviri kuita kuti vanhu vazhinji vatadze kunyoresa kuvhota kuitira kuti vazosarudza vatungamiri vanoda munguva yesarudzo. Masangano maviri aya akanyorera tsamba yenyunyuto kubazi rezvitupa muMasvingo achida kuti uwandu hwevanhu vari kupiwa zvitupa huwedzerwe pazuva. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa muMura Muzvare Rumbidzai Magurupira vati vakanyora tsamba idzi vachida kuti bazi iri rigadzire uwandu hwevanotora zvitupa pazuva.
Isu semura takanyora tsamba takabatana neERC ichienda kwaprovincial registrar tichinyunyuta nenhamba iri kupiwa vanhu maID. Only 25 people are being serviced a day, saka tiri kuti nhamba iyi ishoma tichitarisa vanhu vasina maID zvakange zvichikonzereswa nokunge vanhu vari mulockdown mecovid. People didn't have access to documentation. Naizvozvo tiri kuti dai vawedzerawo manumbers iwayo kuitira kuti vanhu vakwanise kurejista. Tiri kutarisira kuti kumwe musi kuchaitawo maby elections neukasira. Tine mawadzi fu anda kuvhoterwa makansela, tinenge tichida kuti vanhu vaparticipate maelections iwayo.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano reERC vaSolomon Bobos Bunu vanoti kupiwa kwezvitupa kuvanhu vashoma kuri kukanganisa kodzero dzevechidiki vanoda kunyoresa kuti vavhoteke kutanga pasarudzo dzichaitwa munyika.
Kana takatarisa chinyuto chatakaisa kuna provincial registrar veMasvingo kunova ndoo kunotorwa magwaro anozoshandiswa pakuregister kuvhota, isu kwatiri tiri kutarisa kuti kana vana vachizoda kunoregister kuvhota kana vachida kuwana mimwe mikana inopiwa nebumbiro remutemo yenyika, vanofanira kunge vari vanhu vanenge vakaregistwa munyika vachizivikanwa. Saka chitupa chinhu chakakosha. So kunonoka kuri kuitwa kupiwa magwaro aya nemaofices ekwa registrar zvinoita kuti basa iri rekuregister vavhoti ridzokere kumashure. Tichitarisa zvekare kuti kana vachitora vatingati vanhu vashoma uwandu hwevanhu vashoma pazuva rega rega, saka zvinobva zvaomera vechidiki, zvinobva zvaita kuti mikana yavo yekunge vachipinda mune zvemaelections kana mune zvematongerwo enyika inge ichidzikira. Saka tinoona chiri chinhu chakashata chaizvo.
Mukuru webazi rezvitupa muMasvingo amai Stembeni Chitsa Chitsa varamba kuudza Studio 7 kuti vakatambira tsamba yenyunyuto kubva kumura neIRC vachiti tiise mubvunzo yese muzvinyorwa. Studio 7 yaita saizvozvo asi amai Chitsa havana kupindura panguva yekutepfenyura. Mutauriri weMDC Alliance Masvingo vadirekicharamba vanoti vakagadzirira kupinda musarudzo asi vanonyunyuta nenyaya yezvitupa zvishoma zviri kupuhwa vechidiki vanoda kuzovhota kiri kutanga muupenyu hwavo.
MDC Alliance Vashwa Province tinohwa kushushikana kuti sei kuzvitupa. Tinonoka kupuwa vanhu zvitupa. Vachitora vanhu 20 voga pazuva asi kwakuwana mabyelection. Tinoasa kuti izhira yekuti vanhu vedu vanofanira kuvhotera especially vafana vadoko vava vasawana mukana wekutora zvitupa kuti vandoisa kuvhota. Isi is not fair kuti toti yatinde kunotamba mutambo asi dzimwe timu dzisingapuwi nguva yekuti dzigadzire timu dzadzo dzitsvage vatambi. Zeke zvitambiso tinonaso zvakakosha kuti dai zvaibvira mabase certificates maIDs angopuwa anhu chekerere sina kuti kwaitoda 20 voga.
Achitaura pamusangano wepolitibro yeZANPF neZuro mutungamiriri webato iri uye vari mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakati bato ravo rinofanira kugadzira kuita sarudzo dzebyelections zvichitevera zvinodiwa nebumbiro remutemo ravo uye kutevedzera mitemo yeWorld Health Organization. Zimbabwe Electoral Commission yakabvana kuitwa kwesarudzo dzebyelections ichiti yaityira kupararira kwe chirwere cheCOVID-19. Mumasvingo chete mune sarudzo dzeparamende mbiri kuchivi South uko kwakadzingwa vakilazivhu nebato ravo reZANPF uye kumwenezi East yaiva yaJuzbi Oma vakashaya gore rapera. Mudhorobha reMasvingo mune mawadhi mana anofanira kuitwa sarudzo dzekutsiva makanzuro akadzingwa neMDCT inotungamirwa navaDouglas Ngonzora. Sarudzo idzi dzinofanira kuitwa kumatunhu akawanda munyika. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Apo mutungamiri weJapan vaYoshihide Suga vachashanyira muzinda wemutungamiri weAmerica mangwana, nyaya yeChina iri kutariswa kunge iri iyo huru ichakurukurwa nezvayo mangwana. Vakuru vakuru muAmerica vanoimba kuti kushanya kwavaSuga chiratidzo chikuru chenyika dzakabatana idzi mukupikisa zviri kuitwa neBeijing. KuTokyo ichi chinenge chiri chinhu chinoipa kuti imire zvakanaka pakatariswa zviri kuitwa neChina pavanhu verudzi rweUyghur Muslims. Malawi ichaparadza nhomba dzeOxford AstraZeneca zviuru 10,600 kana kuti 16,000. Nhomba idzo dzinonzi hadzichashandise zvenguva yadzo yakapera. Kunonoka kushandiswa kwenhomba idzi ndiko kuri kunzi kwakaita kuti nguva yenhomba idzi dzipere dzisati dzashandiswa. Vebato reMDC Alliance neZANUPF voudzana meno amire panyaya yekudzoswa kwaitwa nehurumende chirongwa cheNational Youth Service pamberi pesarudzo dza2023. Chirongwa chekutanga cheNational Youth Service chakaparurwa paimbova pakamba yemauto e2 Brigade kuMount Darwin muna 2001. Kunyange hurumende yaiti yaida kudzidzisa vechidiki kuti vade nyika yavo, vechidiki ava vaidzidziswa zvechiuto nevaivi varwiwo ndeverusununguko, mapurisa uye mauto. Bazi rezvevechidiki raitungamirwa nevaive gurukota rezvevechidiki Mushakabvu Bodagezi rakatenda kuti raidzidzisa vechidiki zvechiuto kuitira kuti vakwanise kudzivirira nyika yavo kana vodiwa. Mamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti vechidiki ava vaibata chibharo uye kuita mhirizhonga vachitsigira bato reZANUPF. Asi hurumende inoti yaizorwa mafuta enguruve yaisina kudya sezvo vamwe vacho vave kuita mabasa epamusoro muhurumende. Kuti tizeye nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko muZANUPF vatafazwa Mugwadi pamwe nemutauriri wevechidiki muMDC Alliance Youth Assembly vaStephen Chuma. Totanga nekunzwa kubva kuna vaChuma.
Isu sevechidiki veMDC Alliance hatisi kufara nenhau iri kutaurika yekuti hurumende yava Emmerson Mnangagwa iri kuda kudzosa National Youth Service. Sezvatakamboona kumashure, National Youth Service inoshandiswa kuenda kumamisha kunoponda vabereki nekupisa zvipfuyo nedzimba kana ZANUPF ichinge yadliwa pasarudzo. Sezvatakaona mugore ra2008 apo va Robert Mugabe vakaliwa zvine mutsindo pasarudzi navatsvangirai. Naizvozvo vari kuda kushandisa taktika yavakamboshandisa kare kukonderesa mirishonga munyika, kuti kana vamunangagwa vadliwa maelections navanewesoni chamisa muna 2023 pasava nokugadzikana munyika. Ndo nahubedzi why vachida kudzosa National Youth Service. Vamunangagwa vari kushama elections and vanoziva kuti vanhu havavadi, saka naizvozvo vari kuda kukonzeresa mirishonga munyika.
Kandai renyu vamugwadi.
Ini sadirector anoona nezvekubatwa kwamashoko nokubudiswa kwawo. Chandinongokurudzira ndechekuti mukomana ngaaende ambonodzidza, omboenda kuchikoro zvishomanei, onoverenga zvekare kuti hurumende iri kuda kuitei nenhau yeNational Youth Service. Kana anzwisisa izvozvo, then tochizotanga hurukuru. Zvekare handiexpecti kuti vanhu vari vemudc vanganzwisisa nyaya idzi, nekuti zvinhu zvavo hazvisi zvenyika, zvinhu zvavo hazvisi zvemuzimbabwe. Saka naizvozvo kutambisa nguva kupfudza kuteya nzou nerima. Mungatozobata henyu veyouth league kana vaine nguva veyouth league yekuita hurukuru nevana vasiri kuziva zvavari kutaura. Ndingakupedzerai nguva, nekuti zvizhinji zvandingatezenge ndotaura pano kumudzidzisa kuti National Youth Service chii, nezita racho zvarinongotaura rega rinoreva kuti tiri kuda kupa sevhisi kunyika. Munhu wese wemuzimbabwe, especially vana vechidiki, vanofanira kudzidza kuda nyika yavo nekuishandira nokuita zvisungo zvakasaka kuti nyika inoirwirwe. Ndozvavanofanira kunge vachiita. Ngaambonotsvaka kushamwari dzavo vana America kunoitwa National Youth Service, akaongorora kuti National Youth Service yekwavo inoitwa sei, ozonzwisisa. Ganoverenga kuti vekuchina vanoita sei nenhau yeNational Youth Service and how it is compulsory.
Todzoka kwamuri vachuma.
Dambudziko guru rataita munyika muno nderevanhu vakaita saivava evana mugwadara, vanozvitutumadza vasinganzwisisi zviri kutaurwa nevanhu munyika, kuti vanhu vari kudei, vechidiki vanovaivo vakawanda munyika vari kudei. Vamugwadi vangangotaura zvavo kuti America neChina nedzimwe nyika dzakadaro dziri kuita National Youth Service. Hongu dziri kuita National Youth Service, kwete Party Youth Service. Pane mukaha muhombe pakati peNational Youth Service nePolitical Party Youth Service. Zvatinazvo muZimbabwe, zvatakaona makore apfuura, zvinoda kudzokorodzwa navamunangagwa nevamwe vavo. Kutora mayouth vomadzidzisa kuponda nyika, vomadzidzisa gwara reZANU PF, kwete gwara renyika. Zviri pachena chero naivo vamunangagwa vakataura nemuromo wavo kuti National Youth Service yavo yavari kutaura iyi inofanira kuzoprodusa tsime kana kuti dura revanhu vavachazotora vachinojoina ZANU PF.
Pitai zvenyu nyaya yedu vamugwadi, tisaswerere kuvhi yakatiyo.
Kokana National Youth Service ichiti tichapa vana zvidzidzo zvezvekurima nekuchengetedza mombe nekurima mbesa dzakasiyana-siyana kuti vawane mabasa, zvinoita nechekuita here neZANU PF izvozvo kana kuti nemavhots? Kana National Youth Service ichiti tichapa vana maskills ekuti vakwanise kugadzira dzimotikari, vakwanise kuita voluntarism, vakwanise kuda nyika yavo, kuda nyika yavo ndo zvinoda ZANU PF here? Kana zviri izvo, ko zvakaipei? Zvekare mukomana uyu nawo ngaazive kuti bato ravo hachisi chinhu munyika inonzi Zimbabwe. Chakatanga kurwira nyika ino, saka naizvozvo havana kana shoko rimwe chete ravangakwanisa kutaura pamusoro pekuti nyika inoendeswa sei mberi, nokuti naivo vanhu vanofarira kudzokera kumashure kwenyika. Tinozviona nezvirango zvoupfumi zvavakadanidzira, havasi vanhu vane ruzivo kana kuti vane rudo nekuda kuti nyika uye vechidiki vaenderere mberi.
Mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi vachitaura vari parunhare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kumutauriri wevechidiki muMDC Alliance Youth Assembly vaStephen Chuma vachitaurawo vari parunhare muHarare. Hurukuro iyi yanga ichikokerwa naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano revacheri vezviwanikwa zvakakosha reZimbabwe Miners Federation kana kuti ZMF rakabatsira vakaremara mudunhu reManicaland nemishina inoshandiswa pakuchera goridhe. Mutoro wedu inauloida mmoyo anotipa nyaya iyi.
Vashitaura pakutambidzwa kwemuchina uyu nezuro sachigaro wesangano reZimbabwe Miners Federation kudonho reManicaland Valameki Mashaya Mara vakati vanovimba kuti muchina wakapiwa nhengo dzeManicaland people with disabilities in mining uchapa kuti vasiye tsika yekupema.
Chinhu chakaonekwa kuti small scale miners havasi kubudirira nekuti havana mishinari. Saka chaonekwa kudaro pakaonekwa kuti vane need ndevapi. Saka takatanga kutarisa veurema tikaona kuti ndo vane need yakanyanyisa tikati tikava boosta vanogona kuedza kutsvaka maminarosi ya pasi hapa ni kuchera.
Mumiriri we ZMF kudunu Rema Nikalend Amai Judith Shadaya vakati u wanorama ne urema wanofanirwa kusimudzirwa sezvaitwa ne ZMF.
Na shaka kodzera kuti vanhu vanorarama neurema vapinde mumining industry senzira yokuti munyika medu toda kuti ikonomi isumuke uye vana vabve yatingati syndrome yekuda kubetserwa donor funding syndrome vazvimiririre vakwanisewo kusangana nezvicherwa zvenyika ino zvinove ndoo zviri kutarisirwa kunyange nemutungamiri wenyika kuti vananga vaende mumasango vananga varime vananga vachere goridhe nemama precious stones nezvimwe zvose kuti nyika yedu isumukire.
Sachigaro wesangano revanorarama neurema mudunhu reManicaland vaJames Mtisi vakatiwo vakafara zvikuru nezvavaitirwa neZMF.
Chairperson of Manicaland People with Disabilities in Mining. Tiri kufutira mufaro wakanyanyisa kumhuri yedu yeassociation nekuti equipment yatapuwa compressor and other accessories zviri zvekuti they are of paramount importance in mining. There is no way that we can go mining hapana patingaita mining tisina kushandisa compressor and that it means that we have now tatoenda professional mining and you know saka isema disabled suzo inotibatsira to achieve our goal since tichada kuito desist from the dependence syndrome. Taizikanwa nenyaya yekuti madisabled vanhu vanongwa kumbira chete chete saka hatichadi kuramba tichikumbira as madisabled. We are now open for business for madisabled because takutoda kuti hatichadi kuti tikasvika pakabati panhu tochikiwa kuzi madisabled auya just because ari kuda kukumbira.
Munyori mukuru musangano revanorarama neurema mudunhu reManicaland Muzvare Esther Nemaramba vakati zvavo zvavaitira zvakanaka sezvo vasichapemhi kuburikidza nemuchina wakapiwa.
Tikunzwa kufara seManicaland people with disabilities in mining. We have formed this association kubva last year. Tobata kufuma this association so takapiwa takafamba zvamune zvairwadza zvichidi tichinetseka tirimo tiri kufamba saka petapiwa this machine na our president we ZMF takapiwa this compressor kuti tishande sema people living with a disability in Manicaland. We are very happy and we really appreciate to attend Madam President Henrietta Rushwaya akabvisa this machine from her own pocket, not from the ZMF but from her own pocket to support people living with disabilities in Mutare.
Nengo makumi matanhatu dzakapiwa rubatsiro rwemuchina wekombresa dzichange dzichishera goridhe munzvimbo dzinoti Premier Oda Mtali uye Kopena Longa mudunhu reManicaland. Rubatsiro urwu rwakapiwa kuvanhu ava pamabiko akaitirwa muDarlington Extension muguta reMutare. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Loida Moyo.
Live talk na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitwa nevanhukadzi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vashanu vakafa neCOVID-19 nezuro wakare uye vamwe makumi matatu nevapfumbamwe vakawanikwa vaine chirwere ichi. Pamboita bongo zozo guru pamatare dzemhosva muHarare nhasi apo vatsigiri veMGC Alliance vanga vachinetsana nemapurisa apo vaungana panze pedare. Vagari vekumasvingo onyunyuta nekushomeka kwevanhu vari kukwanisa kutora zvitupa pazuva. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana mshida utitumira tsamba mbozha, zitumire ku studio7@voanews.com. Unakwanso kunzwa na uzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri mu Washington DC.